Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 25, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanachiremba, vakoti pamwe nevamwe vashandi muboka rezveutano vanoshanda muzvipatara zvehurumende vanga vari pakurangwa mabasa kwesvondo rose vanoti vave kudzokera kubasa kuti vambopamukana kunaurirano. Kukwira kwemitengo yezvinhu pagore kana kuti year-on-year inflation mumwedzi wachikumi kuno kwira kusvika pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 191.6%. Vanhu muAmerica vanoenderera mberi vachiungana mumaguta akawanda munyika vachiratidzira vachinyunyuta pamutongo wakapiwa nezuro nedare reSupreme Court iro rakarasa kodzero yevanhu vanenge vachida kubvisa pamuviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanachiremba, vakoti pamwe nevamwe vashandi muboka rezveutano vanoshanda muzvipatara zvehurumende vanga vari pakurangwa mabasa kwesvondo rose vachida kuti mihoro yavo iwedzerwe vazivisa kuti vave kumbodzokera kumabasa vachimbopamukana kunaurirano dzemihoro. Vashandi ava vakanyorera sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana tsamba nezuro vachivazivisa nezvedanho ravo iri vachiti chimwe chikuru chaita kuti vatore danho iri kuona kutambura kwanga koita veruzhinji uye senzira yekumisa kuramba vanhu vachirasikirwa neupenyu. Vari kutungamira vashandi vari pasi peHealth Apex Panel Dr. Tapiwa Nashe Kusotera vanoti utungamiri hwevashandi hwakasangana nezuro chishanu hwakasunga kuti vakurudzire nhengo dzavo kuti dzimbodzokera kumabasa kwemasvondo maviri. Vanoti kana pasina chabuda musvondo mbiri idzi vashandi vachadzokera zvakare pakurangwa mabasa. Hatina kukwanisa kubata Dr. Skosana kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yataita naDr. Kusotera pamusoro penyaya iyi.
Musi wechishanu watabva takazosangana sevashandi tichimonitsa nekuongorora mafambiro aita zvinhu. Chinhu chakanyanya kubuda ndechekuti varwere vari kutambudzika zvakanyanya. Isu tinoziva kuti hakuna mushandi weutano angasiya murwere achihwara. Kunyange takaomerwa, kunyange mhuri dzedu dzakaomerwa, taiona kuti tirambe takabata basa tambotanga kutaurira nehurumende zvanga zvakanaka, nekuti vakavapawo promisi yekuti vachagadzirisa zviri kunetsa maererano nemashandiro evashandi. Tichiona kutambudzika kunoita vanhu nekuziva kuti nguva kumashure kudzatakamboya tisaridzira zvakatora nguva yakareba kuti hurumende izenge ichisangana nevashandi ichipa mhinduro kana kugadzirisa zvinenge zvarehwa nevashandi. Takaona kuti pamwe varwere vanganyanya kutambudzika, ndo zvatituma mushure mekunge tasangana nevatungamiri vevashandi kuti timbopa break, titi adjourn industrial action yedu for a period of 2 weeks. Tarisiro iri yekuti tinopawo hurumende nguva dzekutarisa nyaya dzatakanga takumbira, nyaya dzemari nekubhadharwa kwadzo. Asi panguva iyi varwere vanga vachibatsirika. Tinozviziva kuti ikonomi yedu haina kuita zvakanaka, vanhu vazhinji vari kune zvipatara zvehurumende zvine mitengo yakaderera zvikavharwa, vazhinji havana kuenda. Ndo zvakatisunda, saka takanyora kuhurumende tichivazivisa kuti haakumbomira kuti tikwanise kubatsira vanhu.
Ko kana hurumende yakasatambira zvamuri kuda, zvii zvamunozoita matanho apa amunotora?
Tamirira mhinduro yavo mushure mekunge va kukoniwa kutipa mhinduro inotifadza vashandi nekuomerwa kwavakaita vanenge vasisina imwe nzira kunze kwekudzokera paindastrial action nekusiyana basa.
Pane vamwewo vari kuti vashandi vanga vachityisidzirwa nekuvhundutsirwa nevanofungidzirwa kunzi vasori pamwe nemapurisa zvinogona kunge zvakaitawo kuti mudzokere kumabasa. Munoti?
Ndinokonfirma kuti pakaita kuchishidzirwa kwevashandi, kudhiretenwa, kuvictimizwa. Tinonzwa maripota anobva kuzvipatara zvizhinji muzimbabwe muno. Tinoziva kuti misangano yatanga tichiita nepamwe mapurisa anga achidiployiwa. Tinonzwa kuti kubindura kwakarohwa vashandi. Zvese tinozviziva kuti pakanga paine kufunda nekuchishidzira kwanga kuchiitwa. Asi chakanyanya kutifunda kuti tidzokere pabasa handi kuvhundutsirwa kana kuchishidzirwa, asi taiona kutambura kuri kuita. Tinogaroziva kuti hurumende inogaroreva kuti vashandi vanoda mari havana hanya nevanhu. Zvino takaronga nevatinobatana navo kuti gore rimweni tibudise pachena kuti matambudziko ari kunetsa munyaya dzeutano haasi kubva kuvashandi asi kuti hurumende isiri kuterera.
Avanga vari mutungamiri wevashandi vari pasi peHealth Apex Panel, Dr. Tapiwa Nashe kuSotera, vari parunare muHarare neStudio 7. Kukwira kwemitengo yezvinhu pagore kana kuti year-on-year inflation mumwedzi wachikumi kwakasvika pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 191.6% kubva pazvikamu zana nemakumi matatu nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 131.7% mumwedzi wachivabvu. Inflation yepamwedzi yakakwirawo kusvika pazvikamu makumi matatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 30.7% muna chikumi kubva pazvikamu makumi maviri nechimwe muna chivabvu. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yakazivisa nezuro kuti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wakwidzwa. Dhiziri rave kutengwa nemutengo wedhora rekuAmerica nemasendi makumi masere nemasere kana kuti $1.88 per liter kubva padhora nemasendi makumi manomwe nematanhatu kana kuti $1.76 per liter. Peturo yakakwirawo kubva padhora rekuAmerica nemasendi makumi manomwe nematatu $1.73 kuenda padhora nemasendi makumi manomwe nemanomwe $1.77. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vachitaura vari kumusangano wemadzimai ebato ravo reZANU PF vakanga vavimbisa kuti hurumende yavo nhasi ichazivisa nezvematanho airi kutora ekudzikamisa inflation pamwe nekumisa kukwira kwemutengo yezvinhu, asi kusvika pataenda pamhepo hapana zvatanga tanzwa. Mukuziya nezvenyaya yekukwira kwemutengo yezvinhu pamwe neinflation, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera.
Kukwira kwemafuta kunotorera kuti mitengo icharamba ichikwira. Sikuru kwei takatarisa kuti dhiziri ndo rinoshandiswa nemakambani mazhinji nekuda kwekushayika kwemagetsi. Tamutarangarira kuti tirohotera mikovho iyo inotoremekedzwawo munyika munomo yanga isina magetsi. Saka kushayika kwemagetsi kunoreva kuti makambani mazhinji anenge akushandisa dhiziri. Dhiziri racho kana richikwira zvoreva kuti zvishandiswawo kana zvigadzirwa zvinenge zvichitowedzerawo mutengo.
Tiri kuonawo kuti kukwira kwemafuta uku kuri kuuya vachizivisa kuti dai panga pasina hurumende dai mutengo iwoyo wakapfuura ipapo. Zvinorevei izvi?
Hurumende ine mitero mizhinji yainoita pamafuta ekufambisa. Tinotofana kusatenda hurumende nekuti ndo iri kuisa mitero iyoyo. Mutengo uyu unozouya kubudikidza nemitero inoitwa nehurumende. Hurumende ikatosunungura imwe mitero iripo ndokuti tizoitenda nekuti mutengo unobva watisa. Saka handioni zviri zvinhu zvakatichenjerei kuti vatiudze titende hurumende. Isitivizva kuti hurumende ndiyo hozveri yekuti mimwewo mitero inenge ichiiswa pakufamba kwemafuta inge ichiwana.
Takanzwawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vachiti hurumende yavo ichazivisa matanho aichatora ekudzikisa inflation nemitengo yezvinhu. Munoti?
Hurumende inofanira kugara pasi poita nhaurirano nevashandi, nhaurirano nevemabhizimusi, nhaurirano nevagari vemuno munyika inflation hatisi chinhu chekuti unotonga uri kuseta kana kureserve bank kuti ngatidzike chobva tadzika haiteerere izvozvo inofambiranawo nemagariro anenge achiita vanhu saka panotoda kuti pange pane hurukuro dzakasimba nevashandi hurukuro dzakasimba nevemabhizinesi hurukuro dzakasimba nevagari vemunyika munomu kuti tiona tingarwisa sei inflation hariti dambudziko rehurumende yega hurumende ikafunga kuti iyo pachayo ndo yega inokwanisa kuti inflation idzike zvinoitorera nguva ngaitobatana nevagari potoitwa tirwirangwe chekuti tione kuti inflation iyoyo inodzika tusaba
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Mutumbi wechizvarwa cheZimbabwe, Dr. Alex Magaisa, avakashayikira kuBritain, wasvika munyika nhasi uchitambirwa panhandare yendege Robert Mugabe International Airport nehama neshamwari kusanganisira mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa, mutevedzeri wavo vatendai Biti pamwe nevatsigiri vebato iri. Mhuri yekwaMagaisa yakazivisa kuti kune munamato wekuonekana navo mangwana svondo kunhandare yeHarare Showgrounds uye vakapiwa mvumo nemapurisa yekuungana. Dr. Magaisa avaidzidzisa zvemutemo paKent University kuBritain uye vakambove chipanga mazano chevaive mutungamiri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa mushakabvu vaMorgan Tsvangirai vakashaya musi wa5 mwedzi uno mushure mekurwara nechirwere chemwoyo. Dr. Magaisa vakashaya vave nemakore makumi mana nematanhatu ekuberekwa uye zuva rekuradzikwa kwavo harisati raziviswa. Vanhu vemuAmerica vaenderera mberi nhasi vachiungana mumaguta akawanda munyika vachiratidzira vachinyunyuta nemutongo wakapiwa nezuro nedare reSupreme Court muAmerica reUS Supreme Court iro rakarasa kodzero dzaipiwa pasi peRoe versus Wade uyo wanga uchibvumidza kubviswa kwepamuviri zviri pamutemo. Mutongo wane zuro uyu wakasiya matunhu ave nekodzero yekusarudza kuti obvumidza here kana kurambidza urongwa hwekubviswa kwepamuviri zviri pamutemo. Vanopikisa vebato reRepublican Party vari kutambira nemufaro mutongo uyu vachiti utsinye hwakafanana nekuuraya munhu kubvumidza kubviswa kwepamuviri. Asi vebato riri kutonga reDemocratic Party vari kushoropodza mutongo uyu vachiti unotyora kodzero dzemadzimai dzekusarudza zvavanoda. Kumuzinda weWhite House nezuro, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakashoropodza mutongo uyu asi vachikurudzira kuti vari kuratidzira vaite izvi murunyararo. Mutemo waipa kodzero yekubviswa kwepamuviri uyu wakadzikwa muna 1973 makore angada kusvika makumi mashanu adarika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC uye vari nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo pamusoro pemutongo uyu.
Tinoona sekuti idambudziko ranga ragara richitarisirwa kuti richaitika nekuti wakadzorera masimba kuhurumende dzematunhu, masimba ekudetemaina kuti vanhu voregedzwa vachibvisa nhumbu zviri pamutemo here kana kuti kwete, Roe versus Wade nyaya yanga iri kumatare. Asi panga pasina mutemo chaiwo iya inonzi law codification, zvinoreva kuti paramende yemuno muAmerica yanga ine mukana makore 50 apfuura ekuti igadzire mutemo unoenderana nekutongwa kwakanga kwaitwa nedare repamusoro kuitira kuti zvisazosvika pakunetsa patasvika nhasi apa. Saka nekudaro nekuti havana kunge vakaita izvozvo, dare repamusoro rageza maoko richiti harisi kuda kuita iro vagadziri vomutemo radzorera masimbaya kumastates semuenzaniso state yeMissouri. Pasina maawa maviri dare ratura mutongo waro rakabva ratodzika iya inonzi trigger law, mutemo wayo wekuti hakusisina vanhu vachabvumidzwa kubvisa nhumbi imomo, zvaaita kuti America aite manyama amire nerongo, maRepublicans vachipembera kuti vari kufarira izvozvo nekuti vanoona sekuti kubviswa kwepamuviri kuuraya, ukuwo maDemocrats vachiti aiwa kwete hatidi izvozvo, toda kuti madzimai ave nekodzero dzekudetemaina utano hwavo neupenyu hwavo nezvinoitika pamiri yavo.
Mutongo iwoyi weSupreme Court unosiya papi kodzero dzevanhu muAmerica tichiona kuti nyika yapesana?
Mutongo uyu wa vadzorera kodzero dzezvizvarwa zvemuno muAmerica kuhurumende dzematunhu nekuti mukatarisa Justice Thomas vakanyora kuti hakuna kodzero iyoyo yekuti vanhu vabvise nhumbu yakanyorwa mubumbiro romutemo kana kuti muconstitution yeAmerica. Vakaenderera mberi vachiti zvakare yava nguva yekuti dare repamusoro resupreme court riongorere zvakare dzimwe kodzero dzakanga dzapiwa maamerican somuenzaniso, kodzero dzehungochani dziri kunzi hadzimo mubumbiro romutemo, zvinhu zvakangonzi aiwa ndizvo zvataa kuda kuita asi mubumbiro romutemo zvisirizvo. Saka zvaakusungira manje kuti vanogadzira mutemo dare reparamende kana kuti congress nesenate vachidzokera vagadzire mutemo sezvavari kuda, kwete kungoti aiwa zvino zvatakabvumirana asi zvisina kunge zvakanyorwa pasi.
Takaonawo mutungamiri wenyika vaJoe Biden vachizunza musoro pamusoro pemutongo iwoyu vachita izuva rakaomera nyika. Zvii zvazvinoreva kana mutungamiri wenyika achipesanawo nazvo?
Zvinoreva kuti muno muAmerica mune utongo hwemutemo. Zvinotaridza kuti mutungamiri wenyika haasiye anogadzira mutemo, ane masimba ake ane paanogumira. Makaonawo zvakare gweta guru rehurumende Attorney General vachitaura zvimwe chete zvokuti aiwa kodzero dzevanhukadzi dzaakudzvanyirirwa dzatorwa, masimba aya atorwa ekuti vanhukadzi vasarudze zvekuita nemiri yavo, vatorerwa masimba nedare repamusoro resupreme court. Asi zvinoratidza zvakare kuti mutemo ndiwo unotonga muno.
Chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni vanoenyanzvi munyaya dzeutano vari parunare muno muWashington DC neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana evanhu vazhinji vavo vari verudzi rwechiAmhara vakaurayiwa mune mumwe musha nenzvimbo dzakapoteredza mumwedzi uno mukurwisana kwemarudzi muEthiopia, nyika yepiri ine vanhu vakawandisa muAfrica. Zvizvarwa zvemuEthiopia zvakasara zvichishushikana kuti sei hurumende yakakundikana kuzvidzivirira kubva mumhirizhonga inokonzerwa nekurwisana kwemarudzi uye kuti sei marudzi ane vanhu vashoma achisiyiva parumana nzombe. Sangano reAmhara Association of America rati rave neumbo hwekuti vanhu mazana mashanu nevatatu kana kuti 503 vakaurayiwa uye mitumbi ichiri kungowanikwa. Vakapona vakatsanangurira sangano renhau reAssociated Press kuti pakave nekugezwa neropa kunyanga hazvo vakambenge vayambira vakuru vakuru. Iye zvinotoenda kuna Evans Zininga weStudio 7 achitipa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, chirongwa chamunombopiwa naMavelas Muhlanganyauye.
Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rino chemadzimai Women's Forum, apo tinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Ini ndini Evans Zininga ndiri kuWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekusangana namzvare Alice Tagwira vari kusimudzawo mureza weZimbabwe vari muHarare vachiitawo zvakasiyana-siyana. Tichanzwa kuti zviri kumbofamba sei muupenyu hwavo. Vanzvadzi, ndinokuchingamidzai muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokutendai.
Takakuonai muri kugorofu, tikakuonai muri kubhizinesi, tikaona muri mumagazini. Alice ndiani uyu? Titangire ipapo.
Alice Tagwira mwana kana akazvarwa kuMasvingo, akakurira kuMasvingo. Ndinoita zvekumirira vakodzero dzemadzimai. Ndinoimba. Ndine organization inonzi Shira Trust inoita zvekumirira vakodzero dzemadzimai, nemagazini bhuku redu rinenge richinyora pamusoro nhoroondo dzemadzimai akasiyana-siyana muAfrica rinonzi She Blows Africa Magazine. Ndakapiwawo maawards akati wandei anosanganisira civic leadership nesocial entrepreneur, uyezve ndiri muwo mubhizinesi.
Zvariri basa, mabhachi enyu nekuwanda kwaakaita aya makazvitora kupi kuti mugone kuzoti ndobata apa ndobata apa ndobata apa?
Kukura kwandakaita ndokwakandidzidzisa zvakawanda. Taka kura mjimbo. Yanga yakazara mirishonga. Mirishonga yaita ngira mumba chaimo chibuda. Nimumara ini matere gara yengu wa mirishonga yika. Kanga taka kumbredwa ni mirishonga. Yatino chizi. Kinda besti violin. Kunyangu ini pandaka zoro. Wow. Andina kupinda mumba mangamaka mirashoganaka. Mangamaka zara mirishonga. Mangamaka zara kuruwa ni kushunguruzwa. Ndoko kapa shungu zangu paka wanda ikuku.
Mune noro ondo ino gona kuzidisa waka wanda shunge shiviri shitatu. Kunewo mamwe madzimai, echidiki wo mamwe mazera yenyu, mamwe wakuru. Vasina wo mukana yaka wanda yekusangana nezvizhinji muupenyu. Pamave imiko zvino ni mukurarama kwenyu. Mashoko amunga vapewo yekuva kurudzira nekuva simbisa ndeye kuti kudi.
Mashoko andinga gona kuvashira. Ngekuti ina ndina kutanga ndine mukana asi kuti shungu ndoda kandivhurira mukana pandaitova nepandava zvino kushamisa vakawanda kuti kuva pasvika sei nekuti paisara tidzika kuti panosvikika kwanga kusingatoiti kuti ungazorota ndichizopiwawo awadhi ndichimira ndichiombererwa maoko aiwa asi kuti shungu ndodzakandisvika pandiri uyezve pandakabuda pandakanga ndakaroorwa ndakava neshungu dzekuti handidi kuva chiseko chenyika kana kuti chekumaraini kwedu munharaunda medu kuti vanhu vaseke kuti hoyo waakutambura nokuti wazoimba iya yaparara zvakakosha wani kuti uzowana murume anokuzadzikisa asi iwe wagara uine upenyu hwako hwakarongeka iroro ndorimwe shoko rangu randisingagoni kuti ndipatanira ndiparadza nevanhu zvisina kuvasiyira shoko iroro kuti mukadzi usamirira kuitirwa zvinhu nemurume shanda uri kwauri ikoko uva nezvaunoda kuva muupenyu hwako woshingirira uchiita izvozvo murume akuwanewa uine dzita rako rakavakika nechekare
mataura mashoko andibata chaizvo matauriro enyu aya ndichipedzisa zvangu hatikuoni rimwe zuva makamirira kuparamende imi
shungu dzitoripo nekuti tikazvitarisa muparamende medu vakadzi vashoma saka representation hatina anotimiririra zvatinoona tokugutikana nazvo saka inini shungu dzangu ndedzekuti titosvika ikoko
ndinokutendai vanzvadzi nenguva yamatipa yekukurukurawo nesu pano pastudio 7 nevateereri vedu tokushuvirai zvakanaka mune zvose zvamunoita
mazvita henyu nemukana wamandi
mhuri yezimbabwe ndinokutendai kunge manga munesu muchirongwa chedu chanhasi chemadzimai Women's Forum umo tanga tichikurukura namuzvare Alice Tagwira anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, iye zvino tokupai chirongwa chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, our lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano revanobika chingwa reZimbabwe Bakers Association vaWellington Peyama pamusoro pekukwira kwemutengo wechingwa uye matano ari kutorwa neReserve Bank of Zimbabwe ekuti mutengo wechingwa uyu uderere.
Kuda kuedza kuti vati tibatsirikane kuti isu tikwanise kubatsira mhuri yeZimbabwe sezvo chingwa kamunochiziva kuti ndicho fudhi yechipiri kana kuti chikafu chechipiri kubva musadza saka isusu sevabiki vechingwa tinonzwa kufara kana hurumende ichiuya paurongwe hwedu kuti idini tibatsirikane asi sezvamunozivawo takambotaura kuomerwa kwatakaita senyika kuti mari dzacho zvichida dzimwe dzisingakwaniri saka isusu mukuzoona mari dziya dzisina kuuya sekuvimbiswa kwataitaita isu hatigoni kuzofambira mberi kuti tinge tichiita seurongwa hwatinenge tavimbisana nokuti zvatovimbisanawo nazvo zvatakavapa hurumende izvozvo ndezvinoita kuti isusu tikwanise kuti chingwa chiderere asi zvikanga zvisina kuzouya nemwaka wakafanira kureva kuti isu tinge takutsvaga mari nedzimwe nzira zvinoita kuti mutengo yacho irambe ichikwira saka ndo matambudziko atinoramba tinawo iwayo.
Takanzwa vachikuvimbisai kuti munenge muchizowaniswa mari pamusika wemari Panguwa imwe cheto hurumende iri kutaura kuti kune makambani mamwe ari kufungidzira kunzi ari kutora mari asi vasiri kuzoshandisa mari nemazvo. Munoona here muchizowirirana nemaconditions amuri kuseterwa?
Isu hatina dambudziko nokuti isusu manje takafanana nana mukotika wokuti kana munhu anzi arwara anotofanira kurapwa. Chingwa chinofanira kuonekwa mustreet zvasiyana nemamwe maservice providers vekuti zvimwe mamwe mabasa avo anotoda watotarisa kuti vari kuzvifambisa sei. Zvino isusu chingwa chinoda kutoonekwa mumanharaunda mumashopu. Munofanira kutowanikwa mune chingwa ende vachichiona chine mutengo wakadaro. Izvo hazvisi zvinyowanika. Takambozviita kudana 2006, 2007, 2008 chingwa chichiwanikwa chichitobatsirana nehurumende nokuti vanhu vese vanenge vakatarisira chingwa ende vanhu vese vanotarisira chingwa kuti chinge chichichipa. Saka kuti chinge chakadzikira mutengo hurumende kukurumidza kwayo kuti isusu tikanga takwanisa kuti tachema saizvozvi nezvimbiso zvavaita vakaita kuti zvikurumidze kuitikawo tikwanise kutenga zvinhu zvedu nokukurumidza kureva kuti naicho chingwa chinowanikwawo pamaket zviri nyore. Asi tikanga tisizorina manje kuti tanzi taenda pauction pacho pamusika wacho iwoyo uri pamutemo totora nguva yakareba tisina kupuhwa mari yacho. Zvinoreva izvo kuti ticharamba tine matambudziko atingodai takasangana nawo iwayo.
Ivo hurumende varoda kuti musvitse mutengo wechingwa pamari
unenge uchifanira kuita kaequivalent yedhola ka kuti zvifambe zvakanaka. Saka ko zvino hamuona chingwa chakuda kutonanaira kunosvika kuchuru. Saka hachizobude zvakanaka. Saka chikagumirawo kuma 500 ikoko zvichienderana nekuti tinenge tapuhwa sei nehurumende. Hamunoziva kuti mafuta edzimota ndiwo mafuta atinobikisa futi chingwa, uyezve zvinhu zvatinotenga kunze kwenyika zvacho zvatinoshandisira iyo mari yekunze izvi zvakakwirawo kunyika dzavo ikoko nekuda kwematambudziko ari pasi rese. Izvozvo hazvitadzisiwo kuti muno mutitikwidzei, asi hazvizorevewo kuti zvinobva zvazonyanya sezviripo nekuda kuti isitiri kukuvara katatu. Tinokuvara pakuti titsvage mari yekunze kwenyika, tozokuvara zvakare pakuti titore zvinhu zvenyika izvozvo zvikunze kwenyika kuti tizviunze muno. Saka kuda kuti uzvibatanidze izvozvo ndozvaibva zvanyanya kutiomera sewabiki yechingwa.
Maimbenge muchichema dambudziko rekushayikwa kwegorosi kana kweflawa kuti munge muchikwanisa kubika chingwa, pane zvashanduka here pakuwana kwamuri kuita flawa?
Tizandiri kuti zvose izvozvo iko zvino tiri vanhu vari kutora kubva kunze kwenyika. Zvinhu zvedu munongoziva takaita madrouts, zvinhu zvedu hazvina kumira zvakanaka. Saka tinenge tichitarisira kuwana gorosi redu kubva kunana South Africa, ikoko kune nyika dzine hondo kunana ningirikini kreni ndo vanotibatsira nana Russia ivava ndo vanorima gorosi repasi rose. Saka kutambura kwavo kutambura kwedu kunoko. Saka isusu tiri vanhu vanenge vachitoedza kuti titry kuti tibatanidze nevamwe vedu vari muregion vanenge vachitibatsira vakafana ana South Africa kuti vanenge vane kasurplus kadiki. But pari zvinozvi zvinhu hazvina kumira zvakanaka pasi rose kwete muZimbabwe. Asi isusu semabheka tirikuchema kuti sekuimbisa kwakaita hurumende dai vazadzikisa izvozvo kuti vaedze kuti mabheka akwanise kuwana mari nokurumidza sekuimbisa kwavakaita.
Tinotenda vapeyama. Manga makateerera kuna vaWellington Peyama, vanove mutungamiri weZimbabwe Bakers Association, muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chakanangana neupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Cranbourne Bullets 1, Chicken Inn 4, Bulawayo City 0, Ngezi Platinum 3, Yada 1, Dynamos 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Vana chiremba, vakoti pamwe nevamwe vashandi muboka rezveutano vari muzvipatara zvehurumende vanga vari pakurangwa mabasa kwesvondo rose, vanoti vave kumbodzokera kumabasa kwemasvondo maviri vachipamukana kunhaurirano dzemihoro. Kukwira kwemutengo yezvinhu pagore kana kuti yeonia inflation mumwedzi wachikumi kwakasvika pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe kana kuti 191.6%. Vanhu muAmerica vanoenderera mberi vachiungana mumaguta akawanda munyika vachiratidzira vachinyunyuta nemutongo wakapiwa nezuro nedare reSupreme Court pakodzero dzanga dzine vanhu vaida kubvisa pamuviri zviri pamutemo weRoe vs Wade. anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VO.